Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti ichiri kuona vhidhiyo yeuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe iro rakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera neZuro. Pasi rose rinocherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis reworld TB day, hurumende ichikurudzirwa kuisa mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuona vhidhiyo rakaburitswa neZuro neAl Jazeera riri kufumura uori hunonzi huri kuitika mukutengeswa kunze kwegoridhe. Izvi zviri kuuya panguva iyo veruzhinji munyika, kusanganisira vamwe vemapato ezvematongerwo enyika, vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mukubiwa kwezviwanikwa zvichiendeswa kunze, veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
RweZAC Commissioner Tando Mulombeni vaudza Studio 7 kuti komisheni yavo ichiri kuona vhidhiyo iyi, vachiti vachazopa pamire komisheni yavo kana vapedza kuriona.
Tiri kuitarisa, tikuitera.
Vachinyorawo padandemutande retwitter mutungamiriri weTripleC Vanelson Chamisa vati vhidhiyo yeAl Jazeera iyi mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiriri kubva kumusoro. Uku bato rezapu rati rakatyamadzwa zvikuru asi harina kushamiswa nechiitiko ichi sezvo richiziva kuti vamwe varo ava havana hanya nevana veZimbabwe. Mugwaro raraburitsa bato iri rati riri kukurudzira vana veZimbabwe nemasangano akasiyana-siyana kuti vagadzirire kutora matanho ekuti vari kunangwa muvhidhiyo iyi vatorerwe matano. Ukuwo vamwe vagari vekwamutare vataurwa navo neStudio 7 nhasi vanosanganisira vaEzekiel Manatsa vanoti zvinovarwadza kuti ruzhinji rwenyika huri kunonga svosve nemuromo, asi vamwe vari kumusoro vachiita madiro ajojina neupfumi hwenyika zvisingabatsiri vazhinji.
Illicit deals anenge achibenefita very few powerful people at the expense of general populace. Hazvina kwazvinotisvitsa senyika because my resources are for everyone, to benefit everyone. My resources ndo vanofanira kunge achiita kuti mari inowanikwa kuma resources itibatsire kudevelopa nyika. But kana zvichidevelopa munhu one ne a few just because they have power, hatina kwatinoenda and hatingawani development. We are going nowhere.
Mumwe mugari wemamutare vaobe hove avo vanogara mumusha weGreenside vanoti mhosva hairovi sezvo vose vaiita zvekonyererwa nemasaisai dandemutande reindaneti vave kubudiswa pachena pamusoro pekwaibva mari dzavo.
Zvinhu zvakagara zviri kungoitika, hapana asiri kuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Henireta varishaya akabatwa akaeresa kumatare dzimhosva akaakwitwa, asi tiri chitongoona kuti chii ari kuakwitwa because he is part of the cartel. Cartel haibatwe, it's catch and release. But chokwani yekutoti vakamubata vacho ndo vakatodzingwa mabasa. Nanhasi vatoyaura vari kumamisha, asi vaida kuti zvinhu zvinge zvakanakira isusu newe muno muZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nehurumende yava Munangagwa hatisi kuzvifarira nekuti ivo munangagova vakagara vari gold dealer kubva kare
zvandorai Marisa vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana mamutare vanoti izvi zvinofanirwa kukurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota sezvo vari kuona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti haana kunaka vanoti vechidiki hapana chavo kudzimara kana vachikachipota vachisarudza shanduko Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vachitaura neStudio 7 nasi vati mutemo uri pachena maringe nevanenge vapara mhosva
zvakaitwa neAl Jazeera zvinhu zvakanaka zvekuti wano expose corruption asi chatinotarisira we don't expect it to just end as an expose but notice kuti hurumende ikwanisa kutora matanho anoita kuti kubva ipapo kuenda kumberi inge ichikwanisa kuferefetawo zviri kubva mune zviri kutaurwa kuti ndizvo here zviri kuitika kana paine wakapara mhosva wonga wachisungwa nemutemo wachiprosecutwa kumatare totarisirawo zvakare masangano epasi rose anodhila nezvemari anoita nezvemoney laundering kuti wange waitorawo matanho ekuona kuti zvinhu izvo zvagadziriswa here uyezve vakapara mhosva ava vasangana nezvirango zvavanokodzera
vamwe vagari munharaunda dzakasiyana siyana vanotiwo havana ruzivo nezviri kuitika nezviri kubuda pazvivhitivhiti pamusoro pekumurwa kunonzi kuri kuitwa zviwanikwa zvenyika kunyanya goridhe zvichitengeswa kunze zvichikoronyera nyaya yekuburitswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi inodzosa ndangariro kuvana vezimbabwe vakawanda pamusoro pekurasikirwa kwakaitwa nyika nemangoda ayo akanga achicherwa kwachiyadzwa zvakazoita kuti vaive mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vataure kuti nyika yakanga yarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora ekuamerica kuburikidza nekubiwa kwemangoda studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaneki mangwana kanawo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo rehurumende panyaya iyi hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezanu pf vachris mutsvangwa kuti tinzwewo pamiri bato ravo panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner ponyati audza studio 7 kuti havasati vaona vhidhiyo yeAl Jazeera iyi vachiti vanozotaura chete kana variona asi bhanga guru renyika reRBZ kuburikidza neboka refinancial intelligence unit rakazivisa kuti rave kutoferefeta vamwe vari kuburiswa mazita avo muvhidhiyo iyi vaubert angel nevaevan macmillan ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
Hurumende inoti yakazvipira kuchengetedza vatori venhau kuti vashande zvakasununguka apo nyika yatarisana nesarudzo dziri kuitwa gore rino Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wakokerwa neMedia Alliance of Zimbabwe uyo wanga uchikurukura nezvekuchengetedzeka kwevatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo mushandi mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vajonathan gandari vati hurumende inoda kuti vatori venhau vashande zvakasununguka
The Second Republic has taken deliberate
Hurumende yeSecond Republic yatora matanho akasiyana siyana kuona kuti vashandi vane chekuita nezvekubudiswa kwemashoko vashanda zvakasununguka uye vakachengetedzeka mukuita basa ravo
izvi zvatsigirwa navaacademicnamora vataura vakamirira Zimbabwe Media Commission vachinamora vatiwo senzira yekuzvidzivirira vatori venavo vanofanirwa kuzvizivisa kana vasvika panzvimbo pavanenge vachishandira
Bati chatinokurudzira rukazhinji kazhinji ndechekutipa kutora nhau pane zvatinofanira kuita sevatori venhau zvekuti tizivikanwe kuti tiri papi ende patinosvika tichitaura kuti ndisitasvika topiwa pedu pekugara pekuti tinokwanisa kuzivikanwa kuti ava vatapi venhau chazvakakoshera chinowana zvinoita kuti vanochengetedza murau vakwanise kutiona patiri kana tichida kuchengetedzeka tichengetedzeka zvakanaka
vachina mhora vatiwo pamutemo uriko haisi mhosva kuti vatori venhau vashande pasina chitupa chinopiwa neZimbabwe Media Commission.
Tapoi nhau anogona kuita basa rake asina chitupa kubva kuZimbabwe Media Commission. Munhu kana atongozvipira ndopanokwanisa kuuya. Unokwanisa kuuya upiwa chitupa. But kana usina chitupa zvitozonetsa kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti unobvunzwa chitupa ichocho kuti ubvumirwe kupinda. Saka hakuna murau unoti mutori wenhau wese anga ine chitupa ichocho. Ende hakuna murau unoti munhu asina chitupa ichocho anogona kusungwa.
Mutori wenhau Ruvimbo Muchenje uyo akamborohwa nemapurisa achitora mufananidzo audza Studio 7 kuti apo nyika yatarisana nesarudzo ishuviro yake kuti mapurisa nevatori venhau vashande zvakanaka.
tinotarisira kuti mapurisa atichengetedze sezvo anofanira kunge achiita zvekurovana zvekusungana isu tese tiri pabasa hatisi zvinhu zvatiri kutarisira pasarudzo dzatira kupinda madziri.
Vataura vakamirira mapurisa eZimbabwe Republic Police vaGodfrey Kachanga vati shuviro yavo kuti vashandidzane zvakanaka nevatori venhau vachiti nhaurirano dzakakosha.
Ngatiitei communication, ngatiitei nhaurirano nemapurisa anenge ari paground. Ipapo hapana panenge pasina komanda, pese panenge paina komanda. Vagare vakaita sei tazivana uyu ndinhengi.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti vatori venhau vatore zvitupa zvinopiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vakwanise kunyora nezvesarudzo mutevedzeri wevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZimbabwe Electoral Commission vaRichard Ngurunga vati zvakakosha kuti ZEC izive vatori venhau vanenge vachinyora nezvesarudzo. VaNgurunga varambawo kuti kune kusawirirana kukomishin inoona nezvesarudzo iyi zvichitevera kusawirirana kuripo nezvegwaro rekutarwa kwemiganhu. Vatori venhau vati vanoda kuti hurukuro dzekuchengetedzeka kwavo dzienderere mberi vachiti vanodawo kusangana nevamiriri vemapato akasiyana-siyana kuti vavavimbise kuti hakuna nhengo dzemapato dzichakanganisa vatori venhau vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawe.
Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti ragadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzaro dzemaprimary idzo dziriko mangwana mugovera, kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti mune dzimwe nzvimbo mune kusawirirana mukati menhengo dzebato iri. Mune dzimwe nzvimbo munonzi mune kurwisana kwenhengo dzinobva kumapoka evari kukwikwidzana. Vachasarudzwa ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino kumakanzuru, mudare reparamende nedare reseneti. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB reWorld TB Day. Hurumende iri kukurudzirwa kuti iise mari yakawanda mukurwisana nedenda iri munyika. Chirwere ichi chinonzi charamba chiri chimwe chezvirwere zviri pamusoro zviri kukonzera ndufu munyika. TB chirwere chinokonzerwa neutachiwana unokuvadza mapapu uye chinonzi ndicho chimwe chezvirwere zvakaipisisa pasi rose. Ngatinzwei kubva kumutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Mabasa ekurwisana nedenda reTB muZimbabwe akakanganiswawo zvekare nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka kubvira zvatanga chirwere cheCOVID-19 muna 2020, tiri kuona kuti iwo mabasa ekurwisana nechirwere cheTB akadzokerawo zvekare kumasure. Apo tenge tarisa mabasa ekuongorora kuti vanhu vane chirwere cheTB ndechipi, yatinoti madiagnosis aya, toyawo zvekare iwo mabasa ekurapa chaiwo TB. Munoziva mazuva atanga COVID kwakava nemalockdowns nemarestrictions, izvo zvakadisrupta vamwe vanhu vakanga vari pamushonga avo vaitora mapirisi eTB.
Zvii zvamunotidai zvaitwa kurerutsa dambudziko irori reTB munyika?
Pari zvino tiri kukurudzira kuti dai hurumende yaisawo mari yedu yenyika isusu mumabasa eTB. Hongu tinobatsirwa zvakanyanya nemasangano akaita sana Global Fund, asi zvinenge zvakakosha kuti isusu tiisawo mabasa kunyanyanyanya mabasa eresearch yekutsvagawo mishonga mitsva, naiwo mabasa ekugadzisa iyo nhau yemichina iyo yekutestisa vanhu vangadai vaine chirwere cheTB, so that tisazoita dambudziko revamwe vanhu vanozoziva kuti vaane TB iyo TB yati yazenge yakomba. Saka pachiri kudiwa basa rakakura zvakanyanyisa kurwisana nechirwere cheTB, asi hondo huru ndeyekuti ngatiisewo yedu isusu mari mabasa iwawo ekurwisana neTB.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vachave nhengo yehurumende yava Joe Biden yepamusoro-soro yekutanga kushanyira Africa apo vachatanga rwendo rwavo rwekushanyira Ghana, Tanzania neZambia svondo rinouya. Ofisi yaamai Harris inoti vachashanda kusimbaradza ukama nekuchengetedza nekubudirira kweupfumi vanongorora zvematongerwo enyika vachiti kuvepo kwavo uye vari mudzimai wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane midzi yemadzitateguru ane chekuita neAfrica zvinhu zvakakosha zvikuru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechiMuslim muNigeria vakacherechedza zuva rekutanga kwemwedzi wakakosha weRamadan nezuro musi weChina. Munguva yeRamadan, vatendi vechiMuslim vanocherechedza havadyi kana kunwa mvura kubva zuva richibuda kusvika zuva ranyura, pashure vozoungana nemhuri vachidya kudya kwemanheru. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muCanada umo vari kushanya kwemazuva maviri, uko vari kutarisirwa kukurukura nyaya dzekufamba kwevanhu, kugadzikana pamwe nemhando dzemoto nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. Vamwe varimi vefodya munyika vanoti vari kudhurirwa zvakanyanya nekutakura fodya yavo kuenda nayo kumisika kunotengeswa fodya. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya wekumhangura vaClayton muChikambizi vanoti kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora ekuAmerica anosvika 15, mari yavanoti yakawandisa kumurimi.
Vaiwanzokuchaja package achibhadharwa nekambani inenge ichitenga fodya voti package vaimbotinyi raiti 11 yaibhadharwa nemurimi inobatwa paanenge atengesa paipa yobva yaiwa muakaundi matransport. Ukatonegocheta naye inogona kutowanda because pakapepa ndiwo padhuze, saka iyoyo mari iyoyo inenge yakatowanda still.
Vamuchikambizi vanoti vanotenga fodya vangadai vachienda kumamisha kunotengwa fodya kuti zvirerukire murimi.
Dai vaikwanisa kuzotengera murimi fodya yake paground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove netransport yayo ichiva ichitakura fodya yemurimi kwamba inoendesa kuflow kwayo zvinenge zviri nani.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya wekubhindura mudunhu reMashonaland Central vaChristopher Mere. Vanoti vanotakura fodya vanopa zvikonzero zvekuti mafuta ezimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa, izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo. Mumwe wevanotakura fodya mudunhu reMashonaland West kuendesa kumisika inotengeswa fodya iri kuCaroi neHarare vaTekshua Musiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma.
So parori harisi dhiziri rinofa, panofamba singi dzinodhura kupfuura $15. Mababa saka murimi mani ari kuona iye achifanira kuona 100% profit kubva fodya yake yakarima, asi iye asina control over transport because transport hairegulatwe munonegosheta.
Vamusiwa vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakure vefodya vari mubhizinisi, nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri.
Motari iyoyo inobirwa 300 liters, rori roona kutakura iroro full tank. Wamanga mutaura naeni anokangama kuziva kuti iye ndifama ndizvona, asi ari kumutakurira ndibhizinesimeni womumwe anonzi transport asinei nefamiri, anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepgt vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurwa kwefodya ragara riripo.
Kwakagara kuchidhura nokuti chekutanga anotakura fodya atarisi kuti bhero ratakurwa iri rinorema zvakadii. chechipiri transporta haatarisi kuti ari kutakura bhero padistance yakareba zvakadii uye murimi haongorore kuti mota yatakura mabhero ake iri mukondisheni yakaita sei.
Amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganeswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana. Amai jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa mutoro wavanozoisa kuvarimi.
Kuti tisashungurudzwe namapurisa munzira nekubhadhara zvoko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera.
Panyaya yekufa kwakaita migwagwa, mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA vatendai Mugabe vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo. VaMugabe vanoti makanzuru akawanda ari kudzosa mari kwavari atadza kuipedza asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya. Asi munyori mukuru wekanzuru yeHurungwe vaLuke Kalavina vanoti mari dzinobva kuZinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki izvo vanoti hazvikwanisike. Kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika ivo vozotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake. Asi vamwe vanorima vakazvimirira vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newemotokari. Bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu zana asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall anobva kuBindura Mashonaland Central, zita rake ndiLiberty Kaboyedza. Ngatinzwei hurukuro yataita naye ari kuBindura.
It's a liberty. Ndakumbotenda mai vakandibereka. Ripa champion sounds, mama.
Zvarwawo madziva anonzwa chizanga ichikura ndeifarira music but chiwo changu chanachiripongoti ndichatese chazozviitawo saka pandakasungowanawo mukana kurira 2021 ndipo pandakangotambawo nemufesi wangu aitawo zvichi zvemusic ndobva ndaenda chinzwawo ndichionawo zvavanoita zvakanakanaka. Chitumba ndanyora imwe pandakanda futi ndatoona kuti tinenge tine rwendo because vatsigiri vari kuzama zvavo kuuya vachitaura kuti muri kugona mukuru rambai makadaro.
Veruzhinji vari kutambira seimi manzi yamuri kurova?
Nawo ndiri kugara muBindura ndimo mandiri kuitira basa remusic iroro. Vanoshora mune zvakasiyana siyana. Pane vamwe vane jealous chairo chairo zvekuti pavanenge vanyorawo songo yako mumwe anouyawo achiisawo advhanti yake papo wakazvitedzera unogona kutopedzisirawo akutorekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iwo.
Saka vabereki venyu vaitwa kudii mukoma muchitanga kurova magitare?
Vabereki vangu tingati vakazvishora, mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinhu zvagara zvipo zvinongomuyawo zvinosiyana siyana vakangozvitambirawo havana kana kungoda kundirambidza because vachinzwa miziki yangu vakatirira miziki yayo yavo vakati miziki yangu mwanangu inichi ine mesenji.
Mama
vanoda kukubata iwo, vanoda kukubukai kumashoo, vanoda kuterera mimanzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Namba dzangu dzefoni dzandobatika 07788 43215, pa WhatsApp, Facebook, ndinowanika ipapo.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday kudai?
Timisiki yangu ndiropinda nayo mudariro njekuda so inonzi mama imune rudo koza atikadonyatso tikadozvitarisisa zvinhu zvinoitika izvo mukurarama, asi hakuna munhu asina kumbobva akarerwa. Ndopanga paneaaa
kurarama kwairwadza nekuti maishingirira kuzimba zuva nezuva tatya ataiva matizina kupeka kuchava muri yenyu kuti tikuonekera nasichatava mukomana akura mama ava kuziva kuzvishandirawo ingandatava mukomana akura titi ava kuziva kuzvionera mama ndini mune rudo mai mune rudo titi ndini magandichengeta chengeta mama kutangai nekuti zvaisa manyore kuti ndisvike pandiri nhasi, asi mama maishekerera kumusika nekumaricha nekuti maifara kundiona ndichitamba maifara kundiona ndadya mama ndini mune rudo mai mune rudo jeti ndini manga ndichengeta mama zina kupeka kushava muri yenyu kuti tikuonekera nasichatava mukomana akura mama ava kuziva kuzvishandirawo ingandatava mukomana akura titi ava kuziva kuzvionera mama ndini mune rudo mai mune rudo titi ndini manga ndichengeta chengeta mama
apo mange muchinzwa kambo kanonzi mama ndimi mune rudo, manzwawo hurukuro yataita naLibert Kaboyedza ari parunare kuBindura. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pastudio 7, tibatei paWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa chedu chelive talk nasi manheru na 8 PM, tiri kutarisa nezvevhidhiyo rakaburitswa nezuro neEl Jazeera riri kuburitsa pachena uori huri kuitika mukuburitswa kwegoridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komisheni inoona nezveuori munyika yeZimbabwe, yeAnti-Corruption Commission kana kuti ZEC, inoti ichiri kuona vhidhiyo reuori huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe rakaburitswa nenhepfenyuro yeEl Jazeera nezuro. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri muvhidhiyo iri mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiri kubva kumusoro. Tabva tasvika kumagumo uchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC, ndokusiyaye muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.